Vachiziisa pamusoro pegadziro yekurimwa nekutengeswa kwefodya kwemwaka wa 2022-2023, mutauri weTIMB Amai Chelesani Sarwe vati dambudziko rekutengeswa kwefodya pamukoto kana kuti side marketing pachirungu range rakanyanya, izvo zvakazoita kuti vamise varimi vakawanda.
Nyaya dzeside marketing dzaitinetsei, saka mainspectors edu ari based kumaregions ese kunorimwa fodya ndiwo aitobuda achiedza kuti acontrole issues eside marketing. We had over 300 and something growers who were deregistered for side marketing, and kune mamwe makambani futi akadeactivatewa during the season nenyaya yeside marketing.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association vaGeorge Seremwe vanoti vamwe varimi vakangozorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Statement yekuti mafarmers vese vava vanga vaiita side marketing, havazi mafarmers vese, ndizvatikazo isusu ndizvatikaonawo sevamiriri vemafarma. Mamwe magrowers number iwayo akatorwa nemasurrogate companies kuti vaite maillegal activities avo vachishandisa magrowers number iwayo.
VaSeremwe vanoti paita uori pakurimwa nekutengeswa kwefodya, zvekuti maresinesi kana magwaro ekurima nekutengesa fodya yevamwe varimi ari kushandiswa nematsotsi kana mamwe makambani ivo varimi vasingazive, izvo zvinozoita kuti vaone kwese vakaita chitsotsi kana kutengesa fodya yavo pamukoto.
Mamwe magrowers number iwayo nezvimwe zvikwereti zvaipiwa vanhu vasina kana address kana one ukaona kana macoordinates avo aiwanikwa vari kuIndian Ocean. Saka at the end of the day panongotoda proper scrutiny kuti tipe conclusion yekuti it's about farmers only, because industry inenge yakainfiltratewa ne ma illegal activities.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati havazive umbowo hune TIMB pamusoro pevarimi ava, asi vakati inyaya inofanira kuongororwa. Asi vabvuma kuti pane vamwe varimi vakatengesa fodya pamukoto vachiti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvakawanda.
So inyaya dzakatowanda dzinoonekwa ipapo, mabhadharirwa evarimi, maprize emainputs acho navanopiwa pakubhadharwa, inyaya yemutengo kuti unenge wakatisa, pamwe inyaya yekuti munhu haasi kubhadharwa mari yake yose yakakwana panguva imwe chete, zim dollar component yemapayments. Varimi vazhinji vachiri kutonetseka kuti vaiwaneiko zvino, nokuti asi fodya season yakatopera kutengesa fodya. maUS dollar vaipiwa, but mazim dollar ndo anga vamwe vanga vachibisa. Saka tinotova nemamwe makambani akatosuspendwa nenyaya yekuti anga asina mari.
Amai Tsarwe vatiwo TIMB yakambomisawo mamwe makambani kutenga fodya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Them like maybe vanenge vafainwa some administrative fee for failing to undertake due diligence nezvimwe during the marketing season. Vaiti vakabhadhara admin fee, their status would be activated again. They would not remain deregistered forever.
TIMB inoti inofungidzira kuti varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvitatu vayakamisa kurima fodya mwaka uno vakarima fodya mwaka wadarika vakaitengesa pamukoto. TIMB inotiwo mwaka uno ichashanda nebazi rezvekurima kumisa nyaya dzekutengeswa kwefodya pamukoto. Mamwe masangano anomirira varimi anoshushikana kuti hapana rutsigiro kubva kumabhanga nehurumende kuvarimi vefodya, izvo zvinozosiya varimi vachibatirwa nevakazvimirira voga vanovapa zvekurimisa kana kuti macontractors. Zvichakadai, varimi zviuru zana nezvitanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe 106,067 ndivo vakanyoresa kuti varime fodya gore rino, uye mahekita zviuru zvina anoita zvekudiridzirwa akatodyarwa. Mwaka wa 2021-2022 fodya yakakohwewa yakaunza munyika mari yekunze inodarika mazana matanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica 600 million US dollars, uye mari iyi inogona kuwedzera sezvo vanokweretesa varimi mari kana kuti macontractors vachiri kutenga fodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.